zvakakosha zvikuru nokuti izvi zvinoita kuti kuita mabasa ebhizimusi munyika kuve nyore. Zviri kuita kuti zvitibatsire kuona mitemo inogona kukonzeresa kunetsa kwekuita bhizinesi. Mitemo yacho yogadziriswa kana kuti yoitwa inonzi reform kuti zvive nyore kuti vanhu vaite bhizinesi. Apa tinenge takatarisa vana muzvina bhizimusi vomuno muZimbabwe zvichibatanidza nevanobva kunze kwenyika kuti zvivaitire nyore kuti vatange nokuoparata mabhizinesi avo munyika ino.
Saka zvamunenge muchiita izvi zvinenge zvichibva kupi? Pane magwaro amuri kutarisa here kuti muugadzirise zviri kunetsa zvacho?
Chinoitika ndechekuti pane magwaro anobudiswa gore negore nemusangano weWorld Bank vavanoita vanotarisa kuti nyika imwe neimwe yepasi pano iri nyore zvakadii kuita bhizinesi. Saka vanobva vaita yadzikati muchirungu ranking. Saka isu tiri kutarisawo kuti ranking yedu yakamira sei pazvinhu zvakati wandei kuburikidza nokutanga kuita bhizinesi, kuburikidza nokuti zvinodhura zvakadii kuti munhu aite bhizinesi munyika, uye zvinotora nguva yakadii tichitarisa zvinhu zvakati wandei. Saka magwaro iyaya ndiye atinotarisa toona kuti tingagadzirisa papi kuti zvinhu zvive nyore. Tinotarisa futi zvakafanana nemaminisipariti kuti kana vachipa tsamba dzokuti vanhu vaite bhizinesi zviri nyore zvakadii, kana kuti tsamba dzokuti vanhu vakwanise kuvaka mafekitori. Zvinhu zvakadaro zvese izvizvo ndo zvatinenge tichitarisa. Saka pane magurupsi atingati akaitiwa kuti atitarise chimwe nechimwe chaizvozvo kuongorora kuti zvakamira sei uye zvingavandudzwa sei kuti zvive nyore kuti vanhu vaite bhizinesi. Chinangwa chiri chekuti umwe nomwe munhu anoda kuita basa rokushanda muno achiita zvemabhizimisi zvisamuremera, zvive zvinomuitira nyore kuitira kuti tikwanise kugadzirisa nyaya dzokuti kuve nemabasa akawanda uye kuti ikonomi yedu ive inokwanisika kusimudzikira pamusoro.
Tichitarisawo nyaya yekukwezva vemabhizimisi vekunze, zvakamira sei? Muri kuonawo here vakawanda vachida kuuya kuzouchika mari dzavo muZimbabwe?
Hatiri kuona neindrestri yavari kushowa kuburikidza nemagwaro avanotipa emaproposal. Takatarisa gore rapera tinoona kuti takaona maprojekti akati wandei anoburikidza kusvika kupfuura kuma $3 billion einvestment iri kutarisirwa. Asi zvokuziva kwenyu, investment yacho haiitiki musi umwe chete, inogona kutora nguva nokuti imwe yacho inenge iri inoinvolva zvakawanda. Saka zvogona kutora makore maviri matatu, asi interest kana kuti kufarira kuinvesta muno tiri kuona kwakati kurei.
Vamwewo vanga vachitaura kuti chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema kana kuti mitemo iyoyo hauna kunyatsojekeswa, nekudaro wakukanganisawo vanenge vachida kuuya munyika. Ndo zvamuri kuonawo here uye zviri kugadziriswawo here?
Musi wa11 April pane zvakataurwa nomutungamiri wenyika His Excellency Comrade Mugabe vachitaura ivo kuburikidza nokubudisa pachena kuti chirongwa ichi chakamira sei. Saka chirongwa ichi kutaura kwavakaita ikoko ndinofunga kwakapa kujekesa mamiriro echirongwa ichi. Kana pane vanga vane kusanzwisisa kana kuti kuve nokusave nechokwadi chokuti chirongwa chakamira sei.